Jay Music.
Mama stuff. Whoa.
And I have for
positivity.
That's what checker. Kill a team. Tato manya kundo sune sama java. Zerudo zinoda wako honula.
Edino neta. Nyaya zerudo.
And I have for.
Kalandiwe chairman. Mochembezana magafegezana maring asuka pwaira unoniwa sesi
usukudana nene munhu wosingade nekuti ama waunoda dzimude unzidana nene munhu wosingade apa ndiwo chazogara naye gangster movement
kana ndiwe chairman moyo wako ungazvida here kudana nene mumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu
kana ndiwe Mustafa moyo wako ungazvida here kudana nene mumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu panoda kutongoonesana kuti mangwana tisazopomerana mukadzi hadi kurorerana tumadare tinonzwa nekutongesana munzi uya itarambana mirishonga tinonzwa nekukuvadzana
ndinaye wangu wandinoda moyo muti unomera paunoda unofanira kudanana newawada saudzirwa kana ndiwe chairman moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu
kana ndiwe Mustafa moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu
kana ndiwe chairman moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu
kana ndiwe Mustafa moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu
rudo variri muchiwirirana wechitatu atova muviring mochembezana magafegezana maring asuka bwaira unomiwa sesi
usukudanana nemunhu wosingade nekuti ama waunoda dzimude unzidanana nemunhu wosingade apa ndiwo chazogara naye gangster movement
kana ndiwe chairman moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu
kana ndiwe Mustafa moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu panoda kutongoonesana kuti mangwana tisazopomerana mukadzi hadi kurorerana tumadare tinonzwa nekutongesana munzi uya itarambana mirishonga tinonzwa nekukuvadzana
ndinaye wangu wandinoda moyo muti unomera paunoda unofanira kudanana newawada saudzirwa kana ndiwe chairman moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu
kana ndiwe Mustafa moyo wako ungazvida here kudanana nemumwe munhu uchida kufadza vamwe vanhu
Muriko
Piti rinoitsva endei men
Klopas chamangwana